chikore na takawira vanhu vadzoke mudare muswa 15 chikumi uye vagare pamatero avakanyoresa kumapurisa kudzamara nyaya vari kupomerwa yapera kutongwa. Vaviri ava vakasungwa nemusi wechishanu vari paparktown hospital vachiita basa ravo sevatori venhau. Vakapinda mudare nemusi wemugovera asi muchichisi wenyaya ivatevenzi mukuze vakapikisa kuti vaviri ava vabhadhariswe mari yechibatiso. Gweta revaviri ava vapaida moyo saurombe vatiwo dare rati vaviri ava vasakanganisa kuferefetwa kwenyaya iyi.
Vakomana Frank naSamuel vapiwa bail in the sum of 500 RTGS each nemaconditions ekuti varipoti vasainterfere nemawitnesses uye zvati kuti vagare pamaaddresses avo avakapiwa.
Vasaurombe vatiwo vari kugunun'una nekuramboshungurudzwa kuri kuitwa vatori venhau vachiita basa ravo. Vakati semagweta vachaongorora matanho avangatora kuitira kuti vatori venhau vachengetedzeke pavanenge vachiita basa ravo.
Isu semagweta tichanga tichitarisa kuti totora dzimwe nhambo dzipi kuenderera mberi pamusoro penyaya iyi, nokuti tofunga kuti majournalist ari kufanwa kunge ari protected kuti vaite basa ravo. Vasiri kushungurudzwa nekusungwa kana kutyisidzirwa nekusungwa, saka tichaona zvakare kuti tingaaprocha matare pamusoro here kuti kodzero dzevatsvapi venhau dzemajournalist dzinge dzichiiswa pamusoro.
Pakasungwa chikore natakawira vaviri ava vaida kutaura nenhengo dzemdc nhatu dziri kurapwa paparktown hospital dzinoti mumiriri weHarare West muparamende, muzvare Johana Mamombe, mutevedzeri weboka revechidiki muzvare Cecilia Chimbiri nemurongi wemisangano yevechidiki muzvare Netai Marova. Vakapomerwa mhosva yekutyora mutemo nechekuita nekudzivirirwa kwechirwere checovid-19 Statutory Instrument 83 of 2020. Mukuru weMedia Institute of Southern Africa, Zimbabwe, vatava nemoyo vati havasi kufara kuti vatori venhau vachiri kuramba vachimbunyikidzwa zvisinei nemutengo wakapiwa nedare repamusoro wekuti vatori venhau vanoita basa rakakosha, nekudaro vanofanirwa kuita basa ravo vakasununguka. Vamoyo vatiwo hazvina kunaka kuti Zimbabwe irambe ichingotaurwa panyaya dzekumbunyikidzwa kwevatori venhau.
Hatidi kuva nyika yoga mudunhu reSouthern Africa. Tinoramba ichikobuda yakasumukira zvikuru, isiri munguva yehondo, kasi iri pakati pekuzvindikita, kumbunyikidza nekukanganisa kodzero dzevatapi venhau. Misa Zimbabwe, zvinoti izvi hazvina kukodzera uyezve hazvitipi chimiro chakanaka mumeso yevauyi, mumeso yevashanyi, mumeso yevanoda kuuya vachizoita mabhizimusi munyika yedu yeZimbabwe yatinoti iyo foreign direct investment.
Chakadaro, mumwe mutori wenhau Augustine Moyo uyo akamboita mutauriri weZimbabwe National Road Administration ashaya mutsaona yemotokari. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuti rufu rwake ruchafamba sei. Vatori venhau vakawanda vanyora patwitter vachiratidza kurwadzikana zvikuru nekushaya kwaMoyo. Mune imwe nyaya yaitika muHarare, bato reMDC rinotiwo imwe nhengo yaro yeHarare Youth Province vaLove Joy Chitengu vasungwa nemapurisa nhasi mangwanani. Mutauriri wevechidiki mubato iri vaSteven Chuma vati vachitengo vari kupomerwa mhosva yekuratidzira mukuratidzira kwakaitwa kumusha weWarren Park apo nyika yakavharwa nekuda kwechirwere checovid-19. Gweta riri kumirira vachitengu vaGift Mtisi vati vachitengo vari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo nechekuita nekudzivirira kupararira kwecoronavirus.
Chitengo ari kuchadzwa nekutyora mutemo yemutemo weCovid SI 99 of 20, asi ane imwe charge iri kusuggestwa iri alternative charge yekuti kana iyi yekutanga isina kuita zvakanaka vanoisa imwe charge. Charge imwe yechipiri ndiyo yekutyora mutemo wemagatherings, ungana vanhu vakawanda vaine chinangwa chekuda kuita ruzha kana kukonzeresa ruzha.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi sezvo mutauriri wemapurisa vapo unyati vaudza Studio 7 parunhare kuti vanga vakabatikana patavafonera vakati tizovafonera zvakare pavanenge vasununguka inova nguva yatinenge tavapa mhepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.